hatina kusangana navo muhuvepo asi vakatipa mukana wekuti tinyore gwaro ravachashandisa sehumbowo muhiering yavanoita kuparamende yekuamerica ikoko. Saka chatakaendesa pari zvino igwaro rinotsanangukura maeffects emasanctions kubva kuvatinoti maordinary people. Vari kuda kunzwa kuti iwo masanctions anobata zvakaita sei, sezvo pane kusawirirana, vamwe vachiti masanctions ari targeted, vari pasi on the ground vachiti aiwa ari kubata sei. Saka zvichaitika ndezvokuti muhearing yavachaita vachashandisa gwaro redu. Kana vashandisa gwaro redu, kana vakaona zvakakodzera kuti tiuye kutitsanangurire in person, ndopatichaenda ikoko.
Saka mati manzwa here kuti gwaro renyu rashanda zvakadii kana kuti musangano uyu wafamba zvakadii?
Izvezvi takamirira kuti tinzwe kuti hearing yavaita iyi yabuda sei, gwaro redu varigamuchira sei neresponsi yavo, sezvo muchiziva kuti nguva dzakasiyana kuno neikokoko tine madifferences etime. Saka hatisati tava nefeedback yekuziva kuti gwaro ratakaendesa varigamuchira zvakadii, varikurukura zvakadii nepozishini yavatora, asi gwaro takatotumira tikarinyora rikaii.
Zvii zvamakaisa mugwaro imomo zvamunoti makahwerengedza kubva muvanhu?
Pozishini yedu sepolad ndeyekuti masanctions anobva kunyika yakaita seamerica yatinoziva kuti imba huru panyaya dzezvemari ikonomi. Kana nyika iyoyo ikangovhara mashandiro anoita ikonomi dzenyika, zvatokanganisa zvakawanda zvisinei kuti targeted kana kuti kwete kuti targeted. For example, makambani mazhinji anototya kushanda nezimbabwe vachitya kuti vachapiwa mapenalty. Izvo zvoita kuti service delivery yoaffectwa, zvoita kuti zvimwe zvinhu mutengo wazvo ukure nekuti pane pakutsvagwa nziro dzokupoya kuti hurumende ikwanise kushanda. Saka taivaudza kuti masanctions aya hongu ivo vanoti ari targeted, but ari kuaffecta munhu wega wega ari muzimbabwe. Uyezve chimwe chinhu chatinoda kunyatsojekesa ndechekuti munhu akarohwa nemasanctions anokwanisa kubva atora mukana iwowo kunyanya kuita zvakaipa achiti ndikudzvenga masanctions. Saka zvinoita kuti vaite zvidimbo, hurumende ishande nenzira dzisina kujeka vachiti tiri kudzvenga masanctions, zvobva zvaita kuti uori huenderere mberi, mamwe mabasa akaipa aenderere mberi. Saka isusu position yedu ndeyekuti America ngaichinje nzira yekushanda nayo, isashandisa nzira yemasanctions. Kana tichitaura zvecorruption toita zvecorruption, kana tichiita zvebad governance totaura zvebad governance, asi zvemasanctions vachinje nzira nekuti zviri kuaffecta vanhu vakawanda. Kunyanya-nyanya vanhu vatinoti vari vulnerable vanotobatwa nenyaya yemasanctions.
Saka imi sePollard makagamuchira sei mukana wekuti munge muchitaura mamiriro ezvirango muZimbabwe?
Ndoda kujekesa kuti isusu mukana takagamuchira nemufaro nekuti pagwaro ratakapiwa ratakaona vanhu vakanga vakakokwa kana kuti mabodies anga akakokwa aingova 40. Saka takagamuchira invitation nemufaro kutaridza kuti wePollard iri kucherechedzwa asi rese